go to Wasa, we go to Wasa, we
go to
Wasa, we go to Wasa, we
go to
Wasa, we go to Wasa, we go to Wasa,
Vama dzore tiri kuona nziyo dzenyu dzinenge dziri kufarirwa zvakanyanya chaizvo pamuri kutenderera munyika umo muchitsvaga rutsigiro. Mukatidzo kuti muri kuzvitambirawo sei imi?
Ndinongotora kuti inziyo dzevanhu inziyo dziri kuimbirwa struggle yevanhu, saka zvinongotambirika nokuti tiri kungoimbira struggle yevanhu kana kuti zvinoitwa zvevanhu. Vanhu vari kuda kuti nyika dai yanga yasununguka. Hatina kumbomira kubva patakatanga kusvika izvozvi, tangoramba tichingoita iya inonzi consistency muchirungu. Saka ndinozvitambirawo kuti vanhu vari kutambira nemufaro, and also kuti vanhu vari kuzvitora nemweya unoti vanowana rusimudziro kubva mazviri.
Toda kuyambuka zvakaita chona nokutenda. Nini bakure toda kuyambuka. Mashonale ndingaiti nire. Nini bakure toda kuyambuka zvakaita. Andaitese. Nini bakure toda Zimbabwe nokutenda. Zimbabwe yarema toda kuyambuka zvakaita. Mako andaitese.
Kure.
Saka kusvika pari zvino maburitsa madambarefu mangani?
Izvezvi madambarefu andaburitsa riri kubuda vhikino iri rinenge ra gumi nerimwe kana kuti 11.
Rinonzi ani?
Iri rinonzi tibereke tiende.
Pane dzimbo dzingana? Pane nziyo ngani?
Rine nzimbo 4.
Mazita acho ndianani?
Panoti title track yacho iyo kana kuti musoro wealbum iyoyo inonzi tibereke tifambe. Kozoti mweya wakanaka, kozoti majaya nemhandara musatya, kozoti rinyururei mumvura garwe, kana kuti nyururai ngwena mumvura.
Saka muri kumboimba here dzimwe dzimbo dziri padamba refu idzi pamisangano yamuri kuitai, kana kuti vanhu vachatodzwa rabuda chete?
Vanhu vachangonzwa rabuda sokuti hatina kuwanawo mukana wokuti, nokuti nguva inenge iri shoma kazhinji panoitwa musangano, pane pakuda kuti vanhu vawane kuadreswa kana kuti kuziviswa nezviri kuitika mukati menyika, nokuti tiri kuenda kupi. Saka kazhinji panongoitawo nguva diki yokuita break kana kuti zvidimbo zvinenge zviridzwawo mimhanzi pakati nepakati. Saka dzimwe nguva inoshaika.
Pane kamwe kambo here kamungatiimbire zvishoma ipapa padamba refu riri kuuya?
Mai zvinobuda here? But inotanga ichitizvo, ndita kure tifambe
Jehovha ndita kure ndifambe, muberekei tifambe, ndita kure tifambe.
So you mean that you got
Mutacheuke baba namwerata ichipita
mutacheuke.
Saka nziyo dzakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekurwira rusununguko iyi?
Nziyo dzakakosha zvikuru mukarangarira chero muchimurenga chedu chenguva yekuma70s ndopanguva yandinozivawo. Ndisingazivi kuti zvemurenga zvenguva yanambuya nehanda vaimbawo zvakadini, asi pachimurenga ichatakazoonawo isusu chekuma70s munguva dzakanga dzichiitwa pungwe, nziyo dzakanga dzakakosha zvikuru. And kwete chete panhau yechimurenga asi kuti even panguva yaibatana vanhu vachiita nyimbe kana kuti humwe, vanhu vachirima, vanhu vachipfikisa kana kuti kupura zviyo, vanhu vaisangana paya chaivabatanidza kazhinji kwaiva kuimba nziyo. Nziyo ndo dzinenge dziri yamingati punctuation kana kuti chitiko chinoita kuti vanhu vese vanodairirana vachibvumirana. Saka nziyo dzakakosha zvikuru munguva ino yatiri, nokuti dzinoita kuti vanhu vawane motivation kana kuti raramiro yekufunga kuti izvo tine kwatiri kusvika. Mukatarisa imwe documentary yekuLibya, vanhu vakanga vachiwana motivation munhau yenziyo. Ndichitarisawo dzimwe nyika even mukatarisa kusouth africa apartheid time, nyaya yenziyo tinodziona even pamavhidhiyo anenge achiitwa aya, kuti nziyo kuimba chinhu chinosumudzira mweya yavanhu zvikuru.
Damba refu iri riri kubuda zuva ripi chaizvo?
Damba refu iri tinotarisira kuti musi wemugovera kurali ichaitwa kuwhite city stadium kuBulawayo rinenge ravapo.
Kananika yavachida sanamai vanoishandira, kananika yavachida sanababa vanoishandira kumadoro. Kananika yavachida ichaishandira, kana nyika yangu ndichidai mukandipira ndinoifira. Kana nyika yangu ndichidai.
Ko vanenge vachida kutenga mhanzi yenyu vanoenda kupi?
Takanga tichimboita zvigozhero zvakanyanya nokuti mhanzi yedu inonetsa kuwana mastudios akagadzirira kutitengesera, asi tiri kuzama kuitawo dzimwe nzira dzatingaita kuti tingawana here vanhu vanotibatsira. Sokuti dzimwe nguva tinogona kutsikisa, asi kuchizowana kuti mawana here dzimari dzinodiwa pakutsikisa kuti pawanikwe maCDs akawanda, panogona kudiwa mari yakawanda inova dzimwe nguva inogona kushaika. Saka tiri kuzama kuti tingaona here mabhururu nehama dzinotibatsira kuti zvinhu izvo zviitike. Asi zvazvichimborema, asi tinotarisira kuti mimhanzi yedu ichange yakutengeswawo munzvimbo dzakasiyana-siyana kuri kuti information ifambe. Pamasura apa pairesi yange ichingoti batsira hayo kuti information ifambe, but ichitidzikisira pasi nokuti hapana chinenge chichiuya kwatiri kuti tirambe tichikwanisa kuti basa rienderere mberi.
Asi munombotengesa here pamunenge muchiita misangano apa?
Hapo neapo, kwete pakawanda. Asi vanhu vanowanza kutengesa kazhinji ndivo pairesi va vanenge vachimbotengesa, ende zvinhu zvatongojairika muZimbabwe kuti pairesi inenge ichingotengesa.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamadzore nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru, mwenengo yakanakawo Zimbabwe iitirwe zvakanaka.
Tinotenda.
Baba, 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 tora kuwa baba, bye baba ere baba, baba 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 baba.
Kaima baire baba.